Yes, oh, shaker.
Start my record.
Killa G. Muguru, Muguru. Oh, oh. Changamire, Changamire, Changamire. Changamire, Changamire. Changamire, Changamire, Changamire. Changamire, Changamire. Varo ivaka uya magava misa. Baka kera zikumbari notochisa. Baka tumira na amu magai misa. Mono se uza marombeji notochisa. Ndaga nani nifere mambo. Asi magadi anjina kwandi norenda. Bako zara vajitonga ere mambo. Kuzara variveka vajinorema. Dino jiziva na moine na. Asi ya muti siye jagada. Mumba mababa mune mufaro. Saka ngazvirambe zvai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema dai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema nzira macho makazara makawa anifambe ndega zvingatorawa vanopfinya mazenge vadya kava kava kubudirira kwangwe zvinovabata asi handisi kuneta mukuruwo kunyangwe paine makata mukuruwo muzanisiye ndega mukuruwo upenyu unganiremera mukuruwo dai madibatsirawo mambo dai madibatsirawo chaenda kunyangwe zvikawo mamambo amufe madisiya pazvinorema dai madibatsirawo mambo dai madibatsirawo chaenda kunyangwe zvikawo mamambo amufe madisiya pazvinorema varo ivaka uya magava misa baka kera zigomba rinotochisa baka tumira na amu magai misa mono se uza marombe zvinotochisa ndaga nanzi ndifere mambo asi magadi anjina kwandi norenda bako zara vachitonga ere mambo kuzara vari vega vazvinorema dino jiziva na moine na asi yamuti siye jagada mumba mababa mune mufaro saka ngazvirambe dai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema dai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema dai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema dai madibatsira o mambo dai madibatsira o chaenda kunyangwe zvikao mamambo amufe madisiya pazvinorema changamire 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 o changamire changamire o na changamire 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 o changamire changamire o na